Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chikumi 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti hapana chakaipa pamari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala nhasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi vachiti havasi kubatwa zvakanaka. Senator Morgan Komichi vanoti vabuda mubato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vachitanga ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Senator Morgan Komichi vebato reMDC rinotungamirirwa nava Douglas Monzora vanoti vaumba bato ravo idzva rinonzi United Movement for Democratic Change kana kuti MDC, uye vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. VaKomichi vapomera vaMonzora mhosva yekutadza kutungamira. Senator Komichi vazivisa nezvedanho iri kuvatori venhau nhasi kuMedia Center muHarare, asi musangano uyu wakanganiswa wave kupera nevamwe vanonzi vanotsigira vaMonzora. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKomichi.
Hatitsigirirana neutungamiri huripo tiri bato yenhasi unoyi, hapana munhu akaenda kuriona. Vanhu veZimbabwe 98% vakaenda kuriona, rakaenda kuby election 2022 26 March rikawana mazero. Vanhu vachada kana kukuona iko zvino kafamba kukataura kuvanhu veZimbabwe kuti uri munhu weMDC andaregazvipiwa Monzora kunotukwa musi vanhu vati kana kuzviora. Saka iriisuti bato iri haringangofi nekuti rine history, rakafirwa nevana veZimbabwe. Vanhu vatsvangirai vakafa vakawanda kumamisha yakatisiwa, vanhu vakarepwa, vanhu vakadisplaiswa. Nhasi uri kune vanhu vari kuUK, vanhu vekuti Africa vari kuAustralia, madiasporians vakatiza muno nekuumira nemavhalues eprincipal MDC. Saka history yose haingangonyuri nekutiikuti hakuna vanhu vanga variko, hakuna vanhu vaiziva zvaiitika, hakuna vanhu vaudira kumutsa chinichi. Tinogona kuti mucha chinichi
vaKomichi. Asika vekwa vaMonzora vari kuti imi makuda kutanga rimwe bato nekuti makakundwa musarudzo, kana manga musingawirirani nemaitirwo esarudzo dzacho dzeCongress?
Havafani kumbozodaro. Chokutanga patakaita EOC pakaitwa madhakanano namadhaka eCongress. But ndakanyengerera vanhu ndini nditi orit, ngatifambe mberi tione pangoda pane zvinobuda. Im regretting why I ever said that. So takaindikira nekuchanisa kucourt because vatika experience vatova worse off than why we keep chanisa to court. And people are regretting kuti why did you do that, because vatika tacome across even the previous December Congress yakaitwa anga ari mahumbwe, there was no Congress yakaitwa.
Asi tanzwa kuti musangano wenyu uyu wambokanganiswawo, zvanga zvichifamba sei?
Wakanganiswa, asi tanga tapedza yedu kupa spichi yedu. Tanga tataura spichi yedu yapera, tataura kumajournalists varekota zvese. Saka patatanga kuita question time ndo patasonda toresponda kuna first journalist atanga kubvunza. Asi tatapedza kuanza maquestions acho ndo papinda kagroup of 5 to 6 people vanga vakadhakwa. One of them anga ane banga and ndobva uyu anonzi Boas Mangamiso ndiye aleader the assault yokutanga kundituka achiita mutengesi, achidisenda Douglas Monzora, achiita zvese kusvika tazoona kuti aiwa hapana zvichaenderera mberi ndobva tazostopa zvedu.
Tichitarisawo kuti sarudzo dzaswedera idzi, muri kupinda here musarudzo muchikwikwidza?
Tinopinda tichikwikwidza.
Senator Morgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba kuti tinzwewo divi ravo.
Pachekutanga tatinototaura isusu sebato, tinoti mumwe nemumwe ane kodzero yake kubuda kana kupinda. Tine donors policy, tinoti tinogwinyika mufreedom of association nefreedom to disassociate. Saka danho rakatorwa navakomichi hatina kutishamisa nekuti zvido zvavo, asi chatisingadi chete kuti chiitike ndekuti vakomichi vanozoshandisa zita redu, vashandise logo yedu, vashandise slogan yedu nezita redu nehedquarters riri neadresi dzedu. Asi vaende, aiwa tinovabvumira.
Asi kazita rebato ravari kushandisa rinenge rakasiyana nerenyu iri?
Ndozvandiri kuti kana vadaro tinovataiva makorokoto, tinovati makorokoto chaizvo. Nekuti isu hatingarambiri munhu arida kuita zvido zvake, hatinga hatipo nekumbunikidza munhu kuti kana wabuda mubato redu totomuvenga. Tinovati aiwa makorokotoi, tawanda muopposition.
Vari kutiwo vamwe vatumwa navamonzora vaenda kunokanganisa musangano wavo nevatori venhau vachitungamirwa namukoma Boaz.
Right, handisingoti kukanganisa kwaitwa pamusangano nekuti maimeji acho ndinawo. Chandaona ndechekuti mukoma Boaz vanga vachibvunza kuti inini kumira kwamaita ipapo muchiti maada kuita inini mutungamiri mapresident emdc, matumwa nani? Nekuti tine kodzero dzekubvunza semamembers emdc, nekuti makapresida over congress nenational council, mukaita hand over power, mukaita take over zvese zvikaitwa pamutemo. Asi nhasi maakuti inini ndini mapresident emdc, muri nekuti makatumwa president emdc kuenda kulondon kubasa.
Vari kutiwo zvakare vari kutozvidemba kuti sei vakati vachamise vabva pautungamiri vachitiwo vamonzora vakutoita zvakanyanyisa kudarika pane zvavaipomera vachamisa.
Chinonetsa ndechekuti vakomichika vari kutaura vakatsika mukati mekunze, ivo havana kumborambidzwa kuti vaende kunojoina vachamisa. Zvekuramba vachingotuka monzora izvo, aiwa ngavakadaro, vada kunojoina chamisa ngavajoina vakanyarara. Saka ngavasaramba vachiti monzora monzora, kana vana zvamonzora zvisingaiti vane kodzero yekunojoina vashamisa vacho kutionesa vapresi. Asi chaita kuti vanoziva kuti kwachamisa kwacho hakutoiti, ndosaka vakufoma bato ravo. Saka vari kunyepera vanhu nekudangoshivisa vanhu. Ada kufoma bato rake ngaafomi, asi vati kudzidzira kurova zvibhakera pana vamonzora.
Mutauriri vamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare muHarare. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19, Dr. Agnes Mahomva, vanoti vanhu havafanire kuvhunduka kuti chirwere cheCOVID-19 chave kudzoka zvine mutsindo, nekuti hapana zvachinja pane huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera mashoko asachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano yeParliamentary Portfolio Committee on Health, Dr. Ruth Labode, mudare reparamende nezuro ekuti chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya, uye kuchipatara chemupilo kuBulawayo kwatovhurwa imwe kamuri iri kurapwa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi, kunyanya vana vadiki. Dr. Labode vaudza Studio 7 kuti vari kushanyira zvakare chipatara cheparirenyatwa mangwana kuti vaone kuti zvinhu zvakamira sei vasati vazotipawo maonero avo. Mutori wedu wenhau Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Mahomva kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu maererano nedenda reCOVID-19.
Tinotenda nebvunzo wenyu. Iko zvino ndiri kutotarisa tinoti mastatistics edu tichianalyza kubva nguva yakati neWHO zvakare necabhineti yedu kuti COVID haisisi emergency ba, changowo chirwerewo, asi tinofanirwa kuramba takadii, tiri vigilant, kana takanyatsokuvhura madziso kuti isazodzoka ichitinetsa ba. Tiri kuona kuti zvichakamira zvakanaka. COVID-19 Zimbabwe ichaka iri controlled, atinoti maepidemic curve yakanda zvakanaka chaizvo. Tiri kutoona kuti tatoone gore kubva gore rapera nguva dzino kusvika pane zvino, curve yedu yaramba yakangoita stable. Saka tiri kuti hapana chekuvhundukaba tisawe tine panic.
Koma shoko atiri kunzwawo nevamwe kunzi kuna Nampilo Hospital nedzimwe nzvimbo yave kutotaridza kuti yatodzoka zvine mutsindo. Muri kunzwawo here nezvemashoko aya?
Tine kuti tamuya mungu katinoti winter. Takona zvivanhu vangorwara mafuru vakadaro. Saka vanhu vakubva kufunga kuti yave COVID kwete hama neshamwari. Uye tinotongoziva kuti nguva dzechando kudai vanhu vakabatwa nayo vanoti vandei.
Kurudziro yenyu yochitiwo kudini kune veruzhinji?
Tine chingokurudzira kuti kana uchingokubatwa nayo neflu iyoyo uchigona enda unodzidzwa. Uchigona usapindepinde mune vanhu vakawanda, garawo zvako kubva kwako kuti usaipararidzire. Nekuti kana uchikutetswa hapana anozoziva kuti chicheuinacho.
Saka muchidimbu tingati veruzhinji vasavhunduke zvavo.
Vasavhunduke zvavo, ndosaka mukona isu tichingori pano COVID-19 call inoita kuti nyatsogutsikana tichingoramba tichitarisa nhamba dzedu kuti zvakamira sei. Paine chinenge chaitika tinotoazivisa nekukumidza tichibva tataurirana kuti tozvifambisa sei. Asi pano zvino muri Zimbabwe haifanirwi kuvhurukaba.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ekudzivirira chirwere checovid-19 kana kuti National COVID-19 Task Force Coordinator mubazi rinoona nezveutano Dr. Agnes Mahomba vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vanoita zvekusetsa vanhu pamadande mutande akasiyana-siyana muzvare Felistas Murata, vanozikanwa nekuti Maititi, vachapedza rimwe zuva rechipiri vari mutirongo sezvo vachuchisi vari kuti vanogona kunge vaine dzimwe mhosva dzinoita kuti vasakwanise kupiwa mutongo wekushanda munharaunda kana kuti community service sezvavainge vakumbira kudare. Maititi vakabatwa nemhosva nemusi wechipiri yekuba midziyo yavainge vakwereta kana kuti theft of trust property. Vange vachifanira kupiwa chirango chavo nhasi asi vazonzi vadzokere kudare nemusi wechina. Gweta ravo vaAmos Masango vanoti vashamisika nezviri kutaurwa nevachuchisi sezvo vachiti amaititi havana dzimwe mhosva dzavari kunzi vakapara sezviri kutaurwa nevachuchisi. Asi vachuchisi vanoti vane imwe mhosva yekurova munhu nekutadza kuenda kudare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vangangosvika zana nevatatu kana kuti 103 vakafa mudunhu riri kumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria mushure mekunyura murwizi kwechikepe chakanga chakatakura mhuri dzaida kubva dzaibva kumuchato. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera kunyura kwechikepe ichi. Mm. mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakamira pamberi pedare raMajor Street muMiami, Florida nezuro vachiramba mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vakachengeta magwaro asina kukodzera kuonekwa nemunhu wose ane chekuita nekuchengetedzwa kwenyika pavakabuda muofisi yeWhite House uye kuvharidzira hurumende apo yaiedza kutora magwaro aya kubva kwavari.
West mudare paramende vajobsikala nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi asi pasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba kumhuri yeZimbabwe vari muusungwa vasikala vati havasi kubatwa zvakanaka sezvo vanenge vakaiswa ngetani dzemumakumbo uye kugariswa vari vega. Vanoti vakamboedza kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda asi havana kupindurwa. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaZelus Gumbo vashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa vasikala vari mujeri.
Mararamiro ari kuita vasikala vari muchikurubhi wakaomarara zvikuru. Vari kurarama ari munhiye akasungwa dzingava dziya dzatinoti mbira dzakondo. Hakuna munhu anoti wachikorerwa kodzero dzako woiswa mukati mejeri. Mukati mejeri makare imomo worarama zvakare wakasungwa maoko nemakumbo. Izvi zvinhu zvinoafekta dzingava dziri ndangariro dzavo, ungava huri utano hwavo. Sazvinhu zvekuti tine kuchema kukuru, tine kubatikana kukuru nemararamiro akaita seiwaya. Nedzimwe nhambwe tinotombonzwa kuti kune vanhu vanouya vachimbovabuditsa mavanenge vakasungwa vari woita sekuti vane zvavanotsvaka. So zvinhu zvekuti nanhasi tinotyira even utano hwavo kuti zvingava zviri zvii zvavanenge vachitsvaka, asi mararamiro avasikala muusungwa wavo wakaipisisa zvikuru.
Mutauriri webato reTCCC Muzvari Fadzai Mahere vanotiwo havasi kufara nezviri kuitika kuna vasikala.
CCCC tsvuku kadzika zvakanyanya maererano nekubatwa kwavajobsikala vasvitsa ivo nhasi gore vari muchitokisi vasati vabatwa nemhosva. Tinoziva tose kuti pamutemo paconstitution yedu munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba kana kuti bail pachirungu.
Asi vachipindurawo mukuru mubato rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati vasikala vanofanira kutakura muchinjikwa wavo.
Mutemo wemunyika yeZimbabwe wejekerere wakabvumiranwa namapato ese nevana vemuZimbabwe wese mune 2013 unotaura iwo zvinoitika kana munhu achinge atyora mutemo. Vasikala vakatyora mutemo nezvavakaita kukonzeresa mhirizhonga kunzvimbo yenyatsime nekuSt Mary's. Zvinozikanwa izvozvo uye nemumashoko avo vakazvitaura. Handizivi kuti vanoramba vachiti vasikala vari kuiswa mutirongo nenyaya dzezvematongerwo enyika havana here kuona kana kuti havana meso here ekuona kana nzeve dzokunzwa zvaitaura vasikala. Zvakasaka kuti mota dzipwanyiwe, mashopu apiswe, dzimba dzevanhu dzipiswe, pakatoshayika vamwe vainzi vamuramba tsvina vaiva chairman wemusangano weZANUPF. Zvekare izvo vaizviitira vachiziva kuti Muzvare Moblessing Ali havana kuurayirwa zvematongerwo enyika.
Mumwe ashorawo nyaya yekugariswa mujeri kwegore rose kwavasikala ndiSenator Morgan Komichi.
Kufunga kuti akugarirei almost whole year ari murimani chisi kunetsa. He has good rights here. Munhu akakanisa para mhosva ana marights akari constitutional anofanira kurespectwa, anofanira kupuwa bail.
Vasikala vakamboedza kanodarika kagumi kuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, asi zvose izvi zvakakona n'anga murapwa achida. Vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira nyaya yekuti vaipesvedzera mhirizhonga, asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi.
Komiti yeparamende inoona nezvemutemo yeParliamentary Legal Committee inoti hapana chakaipa pabiri rekuwedzera mari yekuti vanoda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nedare paramende vabhadhare mari idzi. Asi izvi zviri kushorwa nevanopikisa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakafanwa kubata chigaro chemutauri weNational Assembly vaWilliam Mutomba varamba kuti zvabva kuPLC zvizeiwe mudare vachiti kutyora mutemo. Vati kana komiti yangotora danho, hapana gakava rinozoitwa, chinenge chasara kuti zvabuda zviendeswe kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti Government Gazette. Izvi hazvina kufadza nhengo dzinopikisa zvapa kuti pakandiranwe makobvu nematete. Sina kufara nekutongwa kwavamutomba mumiriri weBinga North vaPrince Dubeko Swanda vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, avo vati veruzhinji vanoda kuziva zvikonzero zvaita kuti PLC isvike padanho rekutsigira kuti vanhu vabhadhare mari yakawanda kudaro kana vachida kukwikwidza
ruzhinji rweZimbabwe rwakamirira kuti ruzive kuti kwava mafizi akunzi ngaaenderere mberi akadaro. Chikonzero chii chaonekwa nePLC?
Sarudzo. Vamwewo vasina kufara nezvaitika mudare nhasi. Mumiriri weMakoni Central vaDavid Tekeshe veMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, avo vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuzeya gwaro rePLC rekutsigira Statutory Instrument 144 ya2022.
The PLC committee of Anakuyamu House and tell us what were their findings so that we can see it no one outside them.
Saka imise vatekeshe vaendera mberi vachiti nyaya yemari dzemanomination fees inofanira kudzorwa kudare repamusoro zvekare. Izvi zvatsigirwa nemumiriri weMutare Central vaInnocent Gonese.
Tadzvanyirirwa asi tinondiona sekuti munhu akateka kumhangara nyaya iyi dei adzokera Constitutional Court ekokumbira kuti nyaya itongwe zvechimbi chimbi nekuti hapasina mazuva.
Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vachimirira Gutu South vapupuraito gare pi vati kuzeya kana kusaziya nyaya iyi hakuna zvakwaibatsira nekuti hazvina zvazvinochinja nekuti mari dzichabhadharwa ndidzo dzaivepo musi wakatarwa zuva resarudzo nemutungamiri wenyika.
Uye kana tikange tazviona kuti yakawandisa kana kuti ishoma tichida kuzvichinja, tikazvichinja nhasi hazvichabatsiri nekuti purezidendi vakataura zuva ramaelection. Ndo zvinoreva section 157 subsection 5. Anything chakaitwa before president vaproclaima chinoramba chakadaro nguva yemaelection. Chakazoitwa after chakutozoshanda kana takuita maelection.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika musi wa23 nyamavhuvhu gore rino, uye muna nyamavhuvhu gore rapfuura Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa mari dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo idzi. Vanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika vachabhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti $20,000. Vanoda kupinda muparamende vachibhadhara chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000. Zvichakadai, mumiriri waHarare North vabuda mudare vachiratidzira pamusoro pemashoko avanonzi vaudzwa navaJoseph Chinotimba zvine chekuita nerusaro raganda. Vati akakasike kutanga vachiudzwa mashoko makukutu ane chekuita nerusaro raganda, vachiti izvi zviri kuitika kunyange mubato ravo. Nhengo kubva kumapato ese dzashora zvaitwa navaChinotimba. Vatogare pevati Zimbabwe haikurudzire nyaya dzerusaro raganda. Mutauri wedare paramende vati vaChinotimba vaturure mashoko avo, asi pavazoita izvi vamakamu pamwe neimwe nhengo yedare iri yechichena vaJohn Walton VCC zvakare vachimirira Kariba vange vatobuda mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi muchirongwa tine hurukuro navaAustin Majahanjani vanoenyanzvi mune zvekurima, avo vari kushura mare vachirima vari kuBotswana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tese tinoziva zvakaitika kuZimbabwe for the past 20 years. Tese tinoziva vakanga varimo muZimbabwe for the past 20 years vanoziva zvaiitika. Ndotaura zvenzi land reform yakaitiwa. Yakaaffecta vanhu vazhinji vakaita sesu, both magraduates eagric, then vashandi vaishanda mumaagric industry, vaishanda mumafarm kuZimbabwe. Vazhinji veriri were displaced after the first track.
Saka ndo yakaita kuti munge muchizobuda muchienda kuBotswana.
One nyaya dzekuti zvaunorima zvachona zvinotengeswa sei. Ndoda kupa example chai chai. Kwarisape kwatainge tiri tairima fojika. Unorima uishandisa maUS dollars pakuzoenda musika wodzwa kuti hafu yemari yawatengesa nayo yodzwa kuti unopuwa in US dollar, the rest unopuwa in RTGS or equivalent of US dollar but in local currency. But you wakatenga my inputs, wakatenga zvinodiwa mafertilizer nemishonga pakurima pachina wakatenga nema US dollars. Saka zvizvo vane bundutso kune murimi, hence unongozopedzisira waona kuti pachirungu inenge yakunzi no longer making money makes sense.
Saka kuBotswana makasvikotenga nzvimbo here kana kuti makakumbira nzvimbo yekushandisa?
No, there are partnership that we went through, my partnership, and you come in as a foreigner, you go into a partnership with the Mumnanigani land, kana kuti munowirirana upa usawira kwekuwirirana. Wemunanga chini ndine munda, iwo chini ndine zvira zvakati. Wemunanga kwati ndine mari, iwo chini ndine expertise, or the know-how. Musangana pakati, murana, one profit sharing basis.
Saka zvizvi zvamuri kurima ikoko kuBotswana makaenderera mberi nekurima fojika here?
Kuno kuBotswana hairimi fojika, sinota due for production yefojika. Kuno kuzvirima madomasi nemagreen pepper ne yandingangoti pachirungu kana pachishona horticulture.
Asi zvirimwa muri kuwana misika here uye muri kutambirwa sei nevagari vaiko kwamunorimira?
Zvirimwa tiri kuwana kumusika. Musika iripo, musika one wekutanga Botswana musika pachazvawo wakazvimirira wega, because government of Botswana have been trying to promote yanga itraya kukurudzira varime muno kuvarime pase zvavo. Pakudano vane zvimwe zvavakabhana kubva kuti hazvitori from South Africa zvichiuya kuno. Zvakaita kuti mikana yemamaketi inge yakavhurika, the local market. Saka ndozvaita kuti mikana inge iripo.
Mune vamwe vamunoshandawo navo here vekuZimbabwe pachirongwa chenyu ichochi?
Ndingangoti pazhinji pane marequirements anodiwa neBotswana government anenge achiti a certain quota inofanirwa kunge iri yemaforeina, a certain quota in labor force, and mautilities anofanirwa kunge ari local quota kana kuti maforeign quota. Tinotoshanda nemaquotas anonga achidetemainwa neministry of agriculture yemuBotswana. Like iko zvino tinenge tine 50% of it inenge iri maforeiners, 50% iri also malocals.
Muri kusanganawo nematambudziko api?
Koma wangu patakabva ndomitunhu ngozeni. Zvakaitika ndezvokuti musha kana watsva vamwe vanomhanya achimhanyira kune divi risiri kutsva remusha. Redu rakatsva but tine hope yekuti wanzei zvinhu zvinonaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kurima chiri kuBotswana vaAustin Majahanjani vari parunare muGaborone kuBotswana kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kuitawo rukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa nenyaya yekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kwemagwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo kana kuti Zimbabwe Exemption Permits. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti hapana chakaipa pamari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika uye dzenhengo dzedare reparamende. mumiriri wezengeza West mudare paramende va Job Scala nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi vachiti havasi kubatwa zvakanaka. Senator Morgan Komichi vanoti vabuda mubato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.